takozwa atapinda mudare yazuru muswechishano akasungwa muswechishina arava kumapurisa ende nezuru nyaya yake yakapinda mudare ikanzwipa pamberi paministiri anonzi nezvemateko nezvemateko akati wachazonzi panyaya yebheu yake pachikumbiro chake chekuti anga achitongwa achibva kumba nemusi wemande saka pari zvino mukomana mudiki wedu mutungamiri wezimbabwe national citizens association dzinaso ari murimat prison
ko sei vakati vada kuti nyaya izonzwikwa musi wemuvhuro tichitarisa kuti mamwe mazuva kune nyaya dzinopinda mumatare uri musi wemugovera
tingatonzwa neya ivo magistrate mateka kuti nemhataya iyi kaendesa nyaya yatakudzwa kumusi wemuvhuro nokuti vanenge vakaudza dzekarao yatakudzwa mupfuma weiaaaaiaraya kuti vakabatikana aitofunga kuti nyaya yebel yazondora constitution freedom yemunhu kana kuti rusunguko rwemunhu sefundamental right yakakosha zvikuru kodzero yakakosha yatofunga kuti ichanzinzwiki nhasi chairo semugovera kana even musi wesondo mangwana nokuti matare emuzimbabwe haachatambizwi kuvhura anongovhura pese pese asi achizi kuti nemhaka yei kutonge akati nyaya izonzwike musi wemhande saka zvinhu zvinotibata bata zvikuru zvinotirwadza zvikuru kuti mwana mudiki uyu anga achiita mabasa akanaka kutungamira mastudents ari kutoenda muprison nenyaya dzekumirira mumwe munhu dzekuti ora vasambonyikizwe kodzero dzavo unoziva nyaya yakasungirwa akasungirwa nyaya yekuti akaita demonstration wavari kunzi wakaita wakaratidzira kutamba neimpala karenda inonzi nemota yakashandiswa kubatwa kwakaitwa mukomana tavana muchaiwa saka tinonetseka zvikuru kupanishwa kwakadai
maitiro akadai akaitwa namajistrate uyu akanga achinzwa nyaya yavangadziore ini semagweta anorwira kodzero dzevanhu muri kuibata sei
kurwadziwa mushure kuti ndangoti dheze warindi pane zvakawanda zvaiitika kunyika yedu yezimbabwe vasongori vangadziore chete vagara muchirongo zvokuta wikendi varimo kumana godfrey kurawo netanzela vekumasvingo unozviziva mese kuti akagara mazuva anopfuura ma40 days wana mutoma hope wechingono mutoma jacob ngari vhume wana nafrench foren wanawana vajournalist natakawira vakatombogarawo mazuva akati wandei muchitongo asi vese vamakaona zvakaitika tokanguma godfrey kurawo nyaya yavo nemusi wechina musi wechishanu akutadza vana mhosva asi vagara 40 days mujeri tiri kuona kuti pane kakurwadzisana kari kuitwa munyika yedu yezimbabwe.